parizvino wakomana nevasikana vekuzimbabwe yasoina raiko vava magota ari kumivamira panyaya iyoyi vanga vari kumapurisa parizvino vadzoka zvavo kumahofisi avo nokuda kwokuti mapurisa angoramba akachengetedza vakomana vekupandirin service services unit mumapolices avo kana kuti kwavari kwarefenda police station saka kugara kuno vachingoriko vari kutarisirwa kuti vacharara usiku wavo vari mumapolice cells kwarire central police station magweta yedu ekodzero ezimbabwe ari kutiudzwa kuti mangwana mapurisa vaudza kuti vatarisirwa kuti mangwana makuseni vatori kuenda kuburuwayo mapurisa kwavari kuti ndokunenge kwakaparwa mhosva yacho yavari kuti vakomana ava vakashandisa pendi kurabha kana kudzirudzika kana kudzima mabhana anga ariko zvichingori mukutaurwa pachirungwa officially charged but magweta angoona mapepa ari kugadzirwa gadzirwa nemapurisa asati asainiwa nevakomana avo vekucovid service unit saka pari zvino vakatarisirwa kurara futi muchipirongo raundi kumapolices kwaari usiku wanhasi kunova usiku wechipiri
vakwanisa kunge vachivabvunzawo here nemabatirwo avari kuitwa nemapurisa
magweta yadinda ribhaunotaura navo namanje wamutangi wabhatasa ravajeremaya bhamu namuzvare rozanzi vanga variko vatauri pamahofisi edu vanga vachitiudzawo kuti pari zvino vanga vasina zvekunyunyika nemapurisa vatizivei kuti pazuva ranhasi vavacharara usiku wechipiri vane zvakawanda here zvekunyunyika tinongotambudzika tinongoshushikana nemaconditions ekumapolice cells kugara kwavanoita munozviziva mamiriro akaita kumapolice cells kwedu muzimbabwe kuti anaambira zvakanaka asi tichanzwa kuti pavanozoenda mudare vanozochema chema here kuti vane zvekuchema chema nazvo ekai timboone kuti tavapa chikafu here panguva dzari zvino
vari kutarisirwa kuzomiswa pamberi pematare riini
chishuwo chedu changanii chekuti vatorire pamberi pedare wazvitaurire kuti tine mhosva here kana hatina mhosva here tinenguva yekukurumidza asi tiri kuona kuti mapurisa sezvamunoziva zvinoitika kuzimbabwe shungu dzavande kuti vanhu vagare mustafa kana kuti vagare mapurisa kwenguva yakareba kuitira kuti vauraye mwoyo yavo saka hatizivi kuti mapurisa vachaendesa rini kumatare saizvo zvinenge zvakutoreva kuti nyaya yacho yakuitwa kuburuwa here kana kuita parizvo tichiri murima tichangoona nekuti mapurisa atiri